ini ndini Marvelous Msanganya huye ndichiti hei no misore na uzedu za nasi chitiri mbuzi 6 2018. Vanu vanodarika makumi machanu vano batwa nechirwere chemanyoka mukambuzuma. Vaimbova gurukota rezveu mhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanosungwa nemapurisa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanobatsira nemari inosvika zana mana nemakumi manomwe ezviuru zvemadhora semari ichashandiswa mukuchengetedza zviwanikwa kuitira kuti vashanyi vekune dzimwe nyika vakwanise kushanyira nzvimbo dzakaita semasvingo eGreat Zimbabwe Ruins. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo muNDC inotungamirwa navaNelson Chamisa zvichitevera kusarudzwa kwavatinashe Kambarani semutevedzeri wameya weguta Rebulawayo. Kunyangwe hazvo utungamiri weMDC wakanga wasarudza vamulandi Nube kuti vatore chigaro ichi, asi vaNube vakati havasi kuda kukwikwidza chigaro ichi. Dare reparamende rotarisirwa kutanga kudzeya budget regore rinouya muBulawayo mangwana muurongwa unenge uchikokerwa nebazi rezvemari. Muchirongwa cheba connection na ATM tiri kutarisa vechidiki vachangobva mukupfekedzwa gauni dzedzidzo panguva iyo mabasa ari kunetsa kuwana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.